Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoni pasima
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unoni pasima
kana ndaka nita
nitata kufamba imi mari makanaka unoni pasima
kana ndaka
Kupamba imi mari makanaka unoni pasina
Yesu simba rangu
simba rangu
ndinofara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvachitendero ndini wenyu Tanona Kawande ndichiti makare ayo Mwari aitaura nevanhu vakawanda kubva kuna Adam, Noah, Abraham, Moses nevamwe Mwari achivaudza zvakanga achida kuti zviitwe. Sei nhasi Mwari asisatauri nevanhu pasi pano sezvaiita mazuva ayo. Kutibatsira nenyaya iyi tina mufundisi Blessing Makwara vandabvunza kuti sei Mwari asisatauri nevanhu vake nhasi sezvaiita makare ayo.
Minduro tinewana kubva kubhuku yavaHebheru inoti ratidza kuti Mwari vakataura kumashure muOld Testament kusvika panguva yaShe Jesu Kristu kuburikidza nevaprofita mumazuva akazoteera ishe vauya neano atiri mumazuva ano. Bhuku inotiudza kuti mazuva ekupedzisira Mwari vakataura kwatiri nomumwanakomana wake Jesu Kristu. Shoko rake rine simba, ndiye mukuru kupfuura vatumwa uyezve nevaprofita. Saka isu tinofanira kuteerera zvikuru zvatakanzwa mushoko raMwari kuburidza nenhume dzaakatuma, kusanganisira nekunyanya mwanakomana cheJesu Kristu, kuti tirege kutsauka.
Mwari achiri kutaura here mazuva ano sezvaiita mushoko rake muBhaibheri?
Hongu, Mwari vachiri kutaura sezvavaiita kare. Tinoona kutaura kwaMwari nenzira mbiri. Mwari vari kutaura kuburikidza neshoko ravo riri muBhaibheri. Taverenga pana vaHebheru 4 verse number 12 inotiudza kuti Mwari vari kutaura nesu even neshoko ravo nhasi uno. Nokuti shoko raMwari hanzi ibenyu, harina kufa, harina kuora, uye rine simba. Simba rakanga rinaro parakataurwa rikanyorwa neparinoverengwa iko zvino isimba richiripo. Mwari vachiri kutaura kuburidza nezvakanyorwa muBhaibheri. Vahebheru 13 verse ya 8 inotiudza zvekare kuti Mwari ava havashanduke, ndivo vamwe chete wazuro wanhasi nekusingaperi. Kutsinidzira zvandataura kuti zvavakataura mushoko ravo zvichiriko kureva chirevo even muzuva ranhasi.
Ko kutaura nevanhu kwaMwari kwakaguma here?
Ukaverenga kuna Joel muprofita Joel chapter 2 verse 28 to verse 29 zvakazova zvakakotwa kune mabasa avapostori chapter 2 verse 17 to 18 inotiudza zvekare kuti Mwari vari kutaura nhasi uno kuburikidza nevatendi avo vakagamuchira zvipo kana chipo chomweya mutsvene. Mwari vakaunza shoko ravo kuburikidza nevakagamuchira mharidzo neruponeso runouya nezita raJesu Kristu neropa raJesu Kristu. Saka tinoona kuti Mwari vari kutaura nhasi uno nevaprofita, nevanorota hope, vanoparidza, vaapostora, vadzidzisi, vafudzi. Vese ava vanhu vakapiwa simba iri naMweya Mutsvene.
Avo vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Inyaya yekududziro, yekududzira inogona kusiyana zvichienderana neruzivo runenge ruripo. Tinoona kuti tine kududzira kuviri. Vamwe vanoti Bhaibheri munya, saka havaravi Bhaibheri vachibata pakuti Mweya wakapiwa vanhu kutaura zvaMwari. Vamwewo voti kutaura kwose kwaMwari kwakanyorwa muBhaibheri. Saka ndo maonero maviri aripo.
Vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Mwari akapa vanhu zvipo. Zvipo zvakapiwa zvipo zvaMweya Mutsvene. Saka kana vari vashumiri veshoko vanokwanisa kutaura izvira Mwari nokuti vakapiwa chipo chakauya nekuburikidza nekugamuchira mweya waMwari. Vanogona kutaura soko raMwari kuti vanzwa naMwari vanofanira kunge vari vatendi vakatenda muna Jesu Kristu vachitaura kuburikidza nesimba raMweya Mutsvene. Soko rotaura tarirai dzinokumbidza kuuya, umwe nemumwe achapiwa mubayiro nekuda kwokubata kwavakaita. Mwari wenyasha ave nemi patakatarisa kwaari iye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu muna Kristu Jesu. Haleluya, amen.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wandye ndichiti ivai nesu zvekare zvandorinouya patichaenderera mberi nenyaya iyi. Ivai nesvondo rakanaka.
Makanaka, ini Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ino ibane, Jesu simba.